vaplaira akaita takapla kutanga tikungoda kuti cancellation is suspended nekuti the matter was urgent. Zvino kechipiri tinoda kuti in the normal course of events dare rizokansela the purported cancellation because the case iri mastage mairi. So stage yekutanga tawina chieffect yacho ndeyekuti Dr. Dish, his license has not been cancelled. The purported cancellation is suspended. Varobvumidzwa kuenderera nemaoperations avo.
Saka izvi zvinoreva here kuti vanhu vanenge vakukwanisa kuona Kwese TV kusvika nyaya yacho yapera mumatare?
Ndizvazvinoreva.
Zviri kutanga rini izvi?
With immediate effect, majudgment ematare kaka anotove handed down ipapo anotitanga kuve effective. Saka with immediate effect, atotaurira client Kwese neDr. Dish vakutoziva kuti vane kodzero yekuenderera mberi nemaoperations avo.
Saka hapasati patarwa zuva rekuti imwe yacho inonzwi karini?
Isati yatadzwa because the other one haisi agent. Ichatoda kuti pave nemamwe mapepa anofailiwa. Dr. Dish vafailewo mapepa avo then DAZT yofailawo mamwe mapepa yozonzwika as an ordinary case not as an agent application. Saka inotora nguva nekuti inoenda ichitevedzera marules ecourt.
Asiumba
matare edu aripa vacation ikozvinoizvi saka yanga yakwanisa kupinda nekuda kweagency yayo.
Asiwo magweta ebhazi havana kuti vachakwira here kudare repamusorosoro?
Hatisati taziva kana vanogona kudecida kuita izvozvo ikodzero yavo vanogona kuapila. Kana vakaapila tinoaplya kuti judgment irambe ichioperata. Appeal yavo pending determination of the appeal. Vaapila kureva kuti tichatoita ine agent application zvakare.